Right. Tukuti mezuro mfechano. Takapinda mnene njibayipataita negotiation panel meeting. Ningene government health service board mesho ashandi. Cheza kutiskasa. Chuhone kuti allowances zedu kana kuti izvo tinowana kupera kwemwedzi zoriziva kusvika papi. Magovernment yakadzisa yekuti ndakwanisa kuwedzera ne60% vana anonzi my health specific allowance isanganisira neyedu on call allowance yedu futi zvinenge zvaakureva izvo kuti pa7 $50 yatinowana RTGS per hour paon call yaincrizwa ne$4.50 inenge ya $12.50 RTGS per hour. Saka we Zimbabwe Hospital Doctors Association vakaimirira Hospital Doctors Association vanaushambira vakaramba ofa iyoyo vakabuda meeting uyezve vakazivisa vari meeting iyoyo kuti vakubuda health Apex Council.
Sei imi sesangano makaramba kutambira mari yakanga yawedzerwa nehurumende?
Isusu tiri kuti zvinhu zvemutengo munyika zvainkriza ne1500%, then offer 60%. Pane huge difference inofanira kukavhwa hokuti neofa iyoyi machiremba hatikwanisi kungoti tisubsidiza shandiro yedu panguva dzaanofanira kunge achitipa mari yekuti tikwanise tichikavha gepiro riba 60% kusvika 1500. Saka iofa iyi haitikwanise kuti unge tichikwanisa kudzokera kubasa. Tinotanga tichingoramba tiri incapacitated kudzokera kubasa.
Dr. Ndoro, chii chaizvo chamuri kudai mimi kuti chiitwe nehurumende?
Tanga tati hurumende ngairivhiyu malawanzi zvedu zvichienderana neinterbank exchange rate.
Munorevei kana muchiti izvo zvichienderana neinterbank exchange rate?
Tikuti isusu zvatechiwana zvee zvakategwa ne pangava pane $1.51 ndobva pazvinotozvizvara ranga rakuluza value nekuda kwechii? Inflation. Saka naizvozvo tinoziva kuti mari yatanatichiwana inowana value ende uyezve kana hurumende yakaintroducea interbank exchange then ngaikwanisa kurivhiwa masalaries yedu nechiinterbank exchange.
Dr. Ndoro, vatereri vari kudo kunyatsonzwisisa chaizvo kuti izvo imimi muri kuda kubhadharwa mari iyi yakaenzana here nemaus dollar kana kuti izvo muri kuti imimi munoda kuti mubhadharwe mari dzenyu pamwedzi dziri dzakaenzana nemari yamaibhadharwa apo maipuwa iri maus dollars?
Tinoda kudzienzana sezvo hurumende yakaramba ichiti haina maus dollar uyezve hazvisiri pamutemo kunge tine maus dollar. Ngaichienzana uyezve ive nebuying power sezvayakambenge iri payainge iri maus dollar.
Kune vamwe vari kutiwo nguva dzose panorwa nzou uswa ndihwo hunokuvara, nokudaro imimi pamuri kunetsana nehurumende varwere ndivo vari kunyanyo kurwadzikana nekurasikirwa neupenyu, munotora sei danho irori?
Zvinhu zvinotoda tichiungurudzo isine chimachiremba nekuti hazvifaniri kunge zvichisvika panzvimbo yazviri izvi. But isusuwo pamachiremba haimunofanira kunge muchinzwisisa kuti chiremba ane nzara itori njodzi kumurwere. Kana uri chiremba haufanira kunge uchishanda uchifunga kuti inini ndine nzara kana kuti zvinhu zvanga zvinomira zvakanaka. Unofanira kunge uri nerightful state of mind uchiatenda kune patient yako.
Mati imi sangano renyu rakabva rabuda muHealth Apex Council, zvinorevei nekubuda kwamuri kutaura uku?
Tinoedza kuti kudza health services board inoaemployer kuti ngaigadzire imwe nzira yatingaone kuti tingataurire nayo sezvoisu tiri kuona kunge nzira iri kuitwa nebipartite uyezve kana platform yacho zvitemo nemachiremba nezvimwe zvitemo zvevamwe zvinenge zvisingaenderani uyezve machiremba nemapeculiar businesses anonge asinganyatsozokuadreswa health Apex Council muya kuti zvitore nemubipartite. Saka zviri kuti health services board ngaigadzire neplatform or imwe channel inobatsira kuti machiremba magrievances avo angoendeswe zvii zvinotaurirwa naziri zvepamachiremba yega.